Vagari nemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinhoi Caves. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimparks Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Unonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara masitateguru edu vakauya panapa pamuti kubveni nguva dzehondo dziya dziya, kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhemo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa hambokoshei, bhutsu dzedu dzakoshei, vakuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa pasaidhi apo, woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karepo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara, vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti, vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena. Vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo, ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde vaWilson nemakonde vanoti vachiri kuyeresa mapako echinhoi. Mudzidzisi pachinhoi University of Technology kana kuti CUT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagariro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichaeri nekurasa tsika.
Ndo zvakafanana nenzvimbo dzidzaimboera mukarega kuramba muchichengetedza kuyeresa kwacho nechivanhu chacho. Mweya yacho iyoyo inotama inoenda yongosara yanzvimbo isisaeri, icho chaera chacho chinotsama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinhoi Caves chinoyeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno akatogara varongo vanosikana vachitorezvana zvoimo bhuzi munotonhorera, vamwe vangu vakutora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyereswa kwokuti unofanira kudzidza usina bhutsu kana kubuda wakadai, zvese zvakapera ende hamusina zvaira nazvo zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi, magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaAndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura than kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho chisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa, vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaidi Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.